Vachitaura paurongwa wekucherechedza World Press Freedom Day warongwa nesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, mumiririri weEU muZimbabwe, vaTimo O'Kernan, vati kunyange hazvo Zimbabwe iri kuvandudza mitemo ine chekuita nekufambiswa kwemashoko, sangano ravo rinoshushikana nekusungwa pamwe nekumbunyikidzwa kwevatori venhau munyika. Vapa muenzaniso wezvakaitika pamutori wenhau nemukurumbira Hopewell Chingono.
The case of journalist Hopewell Chingono, who spent most of the second half of 2020 in prison after he had exposed corruption in the pandemic response, made negative headlines all over the world. But obviously, this is only one prominent case. In my interaction with journalists, I've heard stories of fear and intimidation, of arrests of journalists or the people they interview, despite the welcome decision by the government that journalism was granted the status of an essential service.
Nyaya yemutori wenhau Hopewell Chingono akapedza nguva inoda kusvika chidimbu chegore ra2020 ari mujere mushure mekufushunura uori yakapa chimiro chakaipa pasi rose. Asi uyu muenzaniso chete nekuti mukutaurirana kwangu nevatori venhau ndogaronzwa nyaya dzekuchichidzirwa nekutya kwevatori venhau kusungwa kwavo neavo vanovapa mashoko zvisinei nechirongwa chakanaka chakaitwa nehurumende chekutora vashandi venhau sevashandi vakakosha munguva yeCOVID-19.
VaO'Kernan vakurudzirawo hurumende kuti irege kudzorera shure urongwa hwokusimbisa kufambiswa kwemashoko kwakasununguka nekuisa mitemo inokanganisa utongi hwejekerere yakaita sePatriotic Bill. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vati hurumende iri kushanda zvakasimba kuona kuti mashoko afamba zvakasununguka munyika, vatori venhau vachishanda zvakanaka pasina kumbunyikidzwa.
Zimbabwe under the Second Republic, led by the President Comrade E.D. Mnangagwa, is on an unprecedented path of not just opening up the media sector, but also making the work of our media workers freer and without hindrance.
Zimbabwe pasi pe Second Republic, ichitungamirirwa nava Emerson Mnangagwa, tirikuita zvisakamboitwa mukuona kuti tine masangano enhau akasununguka, pamwe nekuona kuti vatori venhau vashanda vakasununguka pasina zvibingaidzo.
Asi mashoko amai Mutsvangwa anopesana nezviri kuitika munyika. Nemusi wemugovera, mutori wenhau anoshanda akazvimirira Sydney Size akasungwa nemapurisa ari pabasa apo madzimai eMDC Alliance aiita musangano wavo kwaMutare. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende iri kuzvirumbidza nekuvandudza mitemo, chokwadi chiripo ndechekuti hurumende ndiyo iri pamberi mukushungurudza vatori venhau munyika.
Munguva yatava tani makore makumi matatu zvinoshungurudza, ende ndochokwadi chiripo chekuti mugore ra2020 roga takasvika majournalist anosvika makumi mashanu nemaviri vachimbunyikidzwa, kusanganisa Hopewell Chingono anova iye akasungwa kaviri mugore.
Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu gore rega rega, asi Misa Zimbabwe haina kuita mhemberero idzi musi uyu, izvo zvaita kuti dziitwe mazuva maviri mushure mezuva iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.